kwazwai muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega cheve chidiki nasi tiri kuno kuWashington DC ini ndinonzi Evans Zininga taita rombo rakanaka tichakurukura namukoma Obizaman vanoimba musambo wegospel vari kuSouth Africa mukoma Obizaman tinokuchingamidzai pachirongwa
Neni ndo kuchingamidza iye muri yose Zimbabwe.
Tinotenda.
Vateereri veStudio 7 ndo kugamuchira nemufaro makadii mese.
Vateereri vangangode kuti vatange vanzwa muchidimbu kuti anombonzi Obizaman uyu. Ndiani?
Obizaman ari kuitawo nezve kuimba ari muSouth Africa. Ndiri kudivi reZimdanzo. Ndokwandobata ndiri ndo zvandinoita ndinonzi Obizaman.
Makazvitanga riini zvekuimba izvi mukoma?
Zvekuimba ndingangoti dimbu, zvinhu zvakangogara zviri muropa kubva ndichingozvarwa amai vangu. Changa chiri chinhu changa chingoripo pafungwa yangu.
Musambo wenyu
ndakazotanga ndakazotanga zvangu 2017 ndopandakawanawo mukana, wokutanga kuti ndingangotangawo kuti ndiwanewo kupinda mustudio. Ndingade hangu kupedza nguva zvakawanda zvingaita kuti uwanikwe uchinonoka kuimba iwe shungu dzako dzekuimba dziripo.
Saka kusvika pari zvino matsikisa here madambarefu masingles zvii zvamakabura kusvika pari zvino?
Kusvika pari zvino ndine masingles andaita nemadj. Saka pamasingles iwayo ndakazomabatanidza zvangu ndikamaita ndikaita album dzichikwana kuita 13 songs. Ndana kumira hangu ndichiri kungo.
Saka iri rinonzi ani album iri ramakabatanidza iri?
Album iri ndakangori pazita rokutoti Vaungana pandinodya.
Zviri kureva kuti kudii izvi? Aiya, pane song inonzi Vaungana here pamasongo ari ipapa?
Pamasongs ese zvavo anowanikwa achinobata that word. Sai ndakazongoona kuti album iri ndivaungana pandinodya.
Saka yamungati ndiyo chamakwiza inokubata batai kudarika dzese panzimbo dzenyu idzi ndeyekuti kudii?
Chamangwiza itoripo, itoripo ndiyo sandikanganisira pandinodya. Song iyoyo yakanzi sandikanganisira pandinodya.
Ivo veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri ikoko zviri kutambirawo sei mumhanzi yenyu yamuri kurova iyi?
Mumhanzi yangu ndiri ku irova, but chaitika choitika ndechekuti ana kukwanisa kunge ndawana mukana wokuti ndimboonawo kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kufarira zvakadii sezvo ndiri kuno kuSouth Africa. Saka tadawana mukana wokusangana nemafanzi kumboonawo kuti vanoenjoya zvakadii zvatinoita.
Aha, tiri kupabata apo. Kune vamwewo vechidiki vari kunze uko vane shungu dzekupindawo mune zvemumhanzi izvi nekunetseka kwamunoti muno vanhu vanoita kuti vapinde mazviri. Mashoko amungavapewo ndeyekuti kudii yekuvasimbisa nekuvatsigisa?
Ndinawo mashoko nokuti kuimba ndakatarisa chipo chakanaka kana ukachigamuchira. So pakuimba vose vechidiki vari kuda kuwanikwa vachiimba mazuva ano ako ndakatarisa pane mukana muzhinji dani kumashure kwatakabva. Kuimba ukangoonawo munhu akangonzwawo panoimba panoimba vamwe kana uri munhu wekuimba svikawo sezvinongoita masvikiro aya wangu wangu machinakidza kwaunosvika wobvunzawo vanenge vachidziridza zvofamba sei sei. Saka unofanira kuva munhu akasununguka kuti ukwanise kusvikirira zvaunoda. So vanhu vakaona kuti wakasununguka vanokuudzawo zvizere wokubatsirawo nepano kubatsira napo.
Aiwa, ndinokutendai mukoma Obizaman nekunge muinesu muchirongwa tichambovarovera musambo wenyu vanzwewo vateereri kwese kwavari.
Ndizvozvo zvikokwazvo ndinotenda nerudo rwamashandisa veStudio 7 Mwari varambe vachikuru ropafadzaiwo nekukomborerai.
Tinotenda mukoma Obizaman ruzhinji rweZimbabwe. Avo ndi mukoma Obizaman vanorova musambo vari paSouth Africa vatanga tichikurukura navo nhasi nezvemukuimba kwavo. Ndinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Ndovimba muchange muinesu zvakare svondo runouya pandichakuvigirai zvechimwe chirongwa cheve chidiki tichinzwa kuti mureza weZimbabwe uri kusimudzwa zvakadii pasi rose. Kwanhasi togumira pano ndokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mujara tobe dongo tokoma tobe chishongo.